manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu zvita 7/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tine chisungo chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament anga ane chivako chekuti anga achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeye zvikwerete kubva kuhurumende kunyangwe vakawanda munyika vari kushora danho iri.
Kwira kudare rekumusoro rehaikoti tinyuta kuti dare iri daira manikidza hurumende kuti yabuda nehwaro dzekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu.
Hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. KuFIFA World Cup kuQatar, Morocco yofadza vakawanda muAfrica nekurova Spain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change razobvuma kuti nhengo dzaro dziri muparamende dzitore mari yechikwerete yekutenga dzimba kubva kudare iri asi nhengo idzi dzinofanira kubhadhara zvikwerete izvi. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vaimbenge varamba kuti nhengo dzebato ravo dzitore mari iyi vachiti kudziya moto wembavha. Frank Chikore anotipa nyaya iye.
Vanokokera nhengo dzeCCC muparamende vaProsper Mutseyami vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti nhengo dzebato ravo dziri muparamende dzakasangana nemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakabvumirana kuti nhengo dzavo dzitambire mari dzezvikwereti zvedzimba kubva kuparamende asi dzichizozvimirira pakubhadhara zvikwereti izvi.
Tine chisungo chatakati umwe naumwe anofanira kutevedzera zviri mumaringe nefomu reloan agreement raakasaina zvinotarisira kuti umwe naumwe member of parliament anga ane chivako chekuti anga achikwanisa kunge achigara achishandisa mari.
Vakafanobata chigaro chemutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Osalo Siziva vati pane zvibvumirano zvakasainirana nenhengo dzeparamende nedare reparamende kuti dzidzosere zvikwereti izvi.
Chatinoziva seCCC ndechekuti hakuna munhu anotora mari yemataxpayers orega kuibhadhara nekuti kwatiri inoshanda oso kumadomestic and internal processes edu kuti uri member in good standing.
Asi dare reparamende harina kuzivisa kunyika kuti zvikwereti izvi zvinobhadharwa sei uye nemadhora ekuamerica here kana kuti uremu hwedhora pachikero chebhanga reRBZ kana kuti kumabhanga akazvimirira. Vanokokera nhengo dzezano PF mudare reparamende vapupuraito garepi vati hazvisi zvitsva kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende.
Kungangovawo kungotaura kwevanhu vavane nyadzi sezvo vakambenge vari chikwereti icho chavachidi iko zvinovava kuti ngachichibhadharwa saka kungoitawo politics.
Asi mutauriri webato rinopikisa repatriotic Zimbabweans iro risina kana nhengo imwe chete muparamende vaShelton Mupambwa vati nyaya yezvikwereti izvi yaitirwa kuti mapato ari muparamende awane mari dzekushandisa kutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Mari iyi yapuwa nguva yatakatarisana nenguva yesarudzo gore rinouya zvichireva kuti izvo vavachange vachikombita navo vasiri muparamende iko zvino vachange vari at a disadvantage nokuti ivo vanenge vaine ma 40,000 ekuenda vachigadzira maposta kutenga vanhu nekuita mamwe mabasa.
Asi vatogarepi vati izvi ndezvemugodzi matsuro.
Mapolitical parties kana achienda kusarudzo anozvimirira isu seZANU PF tinosponsiwa namamembers eZANU PF.
nyanzvi munyadzi zveupfumi uye vashanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vati hapana chakaipa kuti nhengo dzeparamende dzipiwe zvikwereti neparamende asi vati zvikwereti izvi zvinofanira kubhadharwa kuitira kuti zvisakanganise upfumi hwenyika
munhu wese angowana zvikwereti kuhurumende tarisiro yake ndeyekusadzosa mari iyoyo ndo yatiri kuti moral hazard muecomics ya saka izvozvo zvakaitika zvinokanganisa mafambiro ezveupfumi munyika saka munhu anenge apiwa mari nehurumende mari iyo inofanira kumekwa shuwa kunzi yadzoserwa kana yanga yapiwa ichinzi imari yechikwereti but kupiwa kwechikwereti nehurumende whether kuarimi whether kuma MP whether kuma minister izvozvo hapana chakaiyezisa
nhengo dzeparamende dzakapiwa zvikwereti zvemari inoita zviuru makumi mana zvemadhora ekuamerica US $40,000 pamunhu vatevedzeri vemakurukota ehurumende vakapiwawo mari inoita zviuru mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti US $350,000 uye makurukota ehurumende akapiwawo zviuru mazana mashanu zvemadhora ekuamerica US $500,000 pamunhu aka akasike kutanga hurumende neparamende ichiita izvi muna 2015 RBZ yakapa makurukota ehurumende nhengo dzeparamende vakuru vemauto nevamwe vanodyidzana nebato rezanupf zvikwanisiro zvekurimisa zvemari inodarika bhiriyoni imwe chete yemunyika mushure mekunge vakawanda vavo vatadza kubhadhara chikwereti ichi chakazotorwa nerbz zvinonzi nenyanzvi munyadzi zveupfumi nemasangano anokweretesa mari akaita seimf neworld bank zvakakanganisa upfumi zvakanyanya ndakamirira studio 7 muharare ndini frank chikowore
Masangano mashanu anomirira vamwe vashandi vehurumende akwira kudare High Court achida kuti dare iri rimanikidze mushandirwi anove hurumende kuti ibude nehwaro wenhaurirano dzemihoro pakati pevashandi nemushandirwi sezviri muchikamu 65 chebumbiro remutemo wenyika. Masangano akwira kudare anotire Zimbabwe Teachers Association, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Educators Union of Zimbabwe neCivil Service Employees Association uye ari kumirirwa nemagweta ematika Gwisa and Partners. Vakwirirwa kudare vanoti Public Service Commission, mutungamiri wenyika, gurukota rezvemari, gurukota rezvevashandi nemabasa, gurukota rezvemitemo pamwe negweta guru rehurumende. Pari zvino panonzi hapana mutemo unosungira hurumende kugara pasi ichizeya mihoro nevashandi vayo. Taedza kubata gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi asi vanga vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutungamiri weAtuzi vaobeti Masaraure.
Kwira kudare rekumusoro reHigh Court tinyuta kuti dare iri dai ramanikidza hurumende kuti yabuda nehwaro zvekuti tingaite nhaurirano sei kana pachifikiswa maconditions of services edu sevashandi vehurumende zvinosanganisira kutaura nyaya dzemuhoro wedu. Munoona patinosichema tichiti mari haikwane, mari haikwane.
Hapana here mutemo unosungira kuti munge muchisangana nehurumende muchiita nhaurirano idzi?
Hatina mutemo unosunga employer uyu kuti agare pasi nevashandi vake vanyorerane chibvumirano chekuti mari inokwana imari. Mukatarisa pamabenefits unongoona employer achingoita madiro acho jina akati taisa ichi, taisa bonasi, tabvisa bonasi, tabvisa maleave, tabvisa zvimwe. Hazvisiri izvo zvinenge zvitenderwa pamalabor standards. Saka tikuti hurumende ngaimanikidzwe zvichienderana nesection 65 yeconstitution iyo inoti mashandi vane kodzero yecollective bargaining kusanganisira macivil servants. Tikati tarisa zveconstitution yedu musection 203 inozoenda ichitsanangudza zvekuti kana paine maconditions of services aroda kufixwa nepublic service inofanira kunge ichizviita ichishandi inla ichiita collective bargaining.
Kana zviri mubumbiro remitemo sei hurumende yanga isiri kuzviteedzera?
Izvi hazvisi kuitwa nekuti hurumende iri kuramba yakatsingirira nemutemo usisiri constitutional iri mupublic service act nemapublic service regulations ayo anovapa mukana wekuita zvavanoda kungotaura zvavada panguva yavada vasina kugara pasi nevashandi. Public Service Act nemaregulations anga arushandiswa ane masections anopa public service simba rekungoita zvinhu izvi isina kutaurana nevashandi. Saka tikuti tikuti batari rione ma constitutional issues kuti kana paine chimutemo chakagadzirwa chiri kunze chisingaenderane ne constitution, chimutemo ichocho cha invalid. Chakuda kuti pachigadzirwa mutemo unoenderana ne constitution. Saka kana pane mutemo mutsva unoenderana ne constitution, tinoona tichange takuwana kodzero idzi dzatagaratira dzomu constitution asi dzakuwanikwawo kuma regulations ekusekta kwedu. Tikatarisa panogadzirwa National Joint Negotiating Council, yakagadzirwa ne statutory instrument 141 of 1997. Statutory instrument iyi haichaenderani ne collective bargaining iri mu constitution. Mukatotarisa ipapo zvinenge zvichinzi kushauya council inotaura zvema salaries, asi mu constitution ma salaries anotaurwa pakati pevashandi ne commission.
Vanga vari mutungamiri weAtus Vaubert Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vatafadzwa chikumbu. Vanoti vari muWashington DC pamusangano wekutsvaga nzira dzekurwisa uori uhwo vanoti hwatekeshera munyika yeZimbabwe. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanogara zvavo vachiti vakazvipira kurwisa uori munyika. Asi vanopikisa vanoti muromo hauzarirwi nerwizi. Musangano wemuAmerica uyu uri kukokerwa nehurumende yeAmerica yakabatana nesangano reTransparency International uye uri kupindwa nenhengo dzesangano iri dzinobva kunyika zana nemakumi maviri neina. Komisheni yeZimbabwe yeAnti-Corruption Commission, iyo yakaumbwa nehurumende kuti irwise uori, iripowo pamusangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera nechishanu. Vachikumbu vanoti pane zvizhinji zvinofanirwa kugadziriswa munyika kuti uori upere, kusanganisira mitemo inochengetedza vanenge vamhangara uori. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Musanganya uye weStudio 7 navachikumbu nezvenyaya iyi.
Ndauya kuno ndakamirira kuzotaura maringe nezveuori kutekeshera.
Takatarisa Zimbabwe, inganzi iyo yakamira sei panyaya yeuori tichienzanisa nedzimwe nyika.
Isusu veTransparency International tine chiyero chatinoita chinoratidza kuti nyika dzine uori here kana kuti dziri kufambira mberi nekurwisa uori. Tsvakiridzo yakaitwa mugore ra2021 takaona kuti Zimbabwe yainge iri pachibodzwa chinoita makumi maviri nenhatu bamuzana kana kuti 23% 23 out of 100, zvichireva kuti nyaya dzekurwisa uori tiri kuramba tichidzokera kumashure tichitambudzika. Tikatarisawo zvakaringana nedzimwe nyika tiri pachidanho chezana nemakumi mashanu nemanomwe, zvichireva kuti tiri pa 157 out of 180 countries. Zvinhu zvinokatyamadza zvikuru, zvinoratidza kuti nyika yedu yatekeshera uori.
Uori uyu hungapedzwe sei?
Isusu senyika tine zvisungo zvatakaita kubazi reUnited Nations zvinosanganisira kuti vanoshambadza uori nekuuburitsa pachena vanokwanisa kuchengetedzwa sei. Tigoita zvakare kuti kana mari dzichinge dzabiwa munyika, nezvese zvinenge zvabiwa munyika zvatinoti ugotten world zvinofanira kudzorwa munyika yeZimbabwe igokwanisa kushanda kuita pundutso yenyika. Zvese izvozvo zviri kukurudzirwa nebazi reUnited Nations, asi tinoona kuti munyika medu muZimbabwe hatisati tava nemutemo unochengetedza vanoburitsa uori pachena kana kuti hatinoti whistleblower protection legislation. Saka ukanga wavapo panzvimbo, tinoona kuti vanhu vazhinji veZimbabwe vanokwanisa kubudawo pachena vachitaura maringe neuori uri kuitika kwavanogara. Nhau dzeuori idzi hadzingoperi nekuti vanhu vasungwe vaende kumajeri, dzinopedzwa nekuti kana vanhu vachinge vasungwa vaenda kumajeri zvavakaba zvigodzoka zvibatsire nyika yedu.
Vanga vari vatafadzwa chikumbu vanove mutungamiri wesangano reTransparency International Zimbabwe vachitaura naMavelous Musanganya uye weStudio 7 vari muWashington DC. Bato remaDemocrats muAmerica nezuro rakawedzera uwandu hwenhengo dzaro mudare reSenate kusvika pamakumi mashanu neimwe mushure mekunge vaRalph Warnock vakunda vaHerschel Walker vebato remaRepublicans musarudzo dzechipiri kana kuti runoff dzakaitwa kuGeorgia. Sarudzo idzi dzakadzokororwa sezvo pasina akasvitsa mavhoti zvikamu makumi mashanu kubva muzana musarudzo dzekutanga. Parizvino bato remarepublicans rine nhengo makumi mana nepfumbamwe pazana dziri mudare rakakosha iri. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Mavelas Muhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano avanodzidzisa paFriends University kuWichita mudunhu reKansas muno muAmerica.
Tiri kuona kuti vanhu vari kuvhota vari kusarudza vanenge vakuda kuona kuti dai zvachishandukawo kuti maDemocrats ambotungamirawo. Nekuda kwezvakaitika mumashure, mutungamiriri akanga arimo mumashure umo, ndakaona kunge akakonzera dambudziko rekuti vanhu vazoita kufunga kumwe uye vanhu vati ngatimbochinjai tione kuti zvinoita sei vaende kuDemocratic Party.
Izvi zvinorevei panyaya yekuturwa kwemitemo mudare iri reSenate? Zvingavabatsira here pakutura mitemo yavo kuwina kwaitwa uku kuGeorgia?
Ya, zvinovabatsira chaizvo nekuti ndo vanenge vari majority party, saka zvinovabatsira pakutura mitemo yavanenge vachiita yavanenge vachida kuti iwe inodzikwa mukati menyika. Ndinoona kuti zvinotibatsira izvozvo uye zvinoramba zvichiitawo kuti maDemocrats aramba achienda pamberi mukati mezvavanenge vainazvo zvara rawo kana kuti donzo rawo rekuti vatungamire zvirienderere pamberi zvakanaka.
Tinoona kuti nhengo yanga iriyo kutsigirwa navaDonald Trump yakawanikwa chikundwa musarudzo iyi. Zvinorevei izvi kuna vaTrump nekuda kwavo kuti vadzoke munyaya dzekuti vagowanikwa vachivhoterwa zvakare?
Zvinoreva kuti havachisinaba vatsigiri vakawanda sezvavakaita pautungamiriri hwavo. Panguva yavakanga vari pachigaro, tinoona kuti pane zvakaitika zvakakonzera vanhu vakawanda weAmerica kuti vanyunyute nepamusoro peutori hwavo. Munhu anotonga nechibhakera, munhu anenge anokonzera kuti vanhu vapikisane, poita mvonga mupopoto nemhirizhonga. Vanhu veAmerica kunyanya kuGeorgia varamba vati kwete, handizvo zvatiri kudaba izvi. Utongi hwakapfuura uko hwakatopfuura, hatisi kuhuda. Kana dai vachidawo kuti vanoda kukwikwidza vaTrump, zvinoreva kuti vari kuziva kuti sarudzo yavo inogona kunetsa nekuti vanhu havachisina chimimboba chakanyanya kudzika mawari nekuti utungamiriri hwavo hunorangidza kubimbindoka.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas muno muAmerica vari parunare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuNigeria ari kutsvaga vanhu vainge vari pamudhudhudhu vakauraya vanhu vatanhatu kusanganisira mapurisa mana pamuganhu wenyika iyi nenyika yeNiger neZuro. Mutauriri wemapurisa mudunhu reSokoto, vaSanusi Abubakar, vanoti vatumira mapurisa kunoferefeta nyaya iyi. Mauto eRussia nhasi arwisa nzvimbo zhinji muUkraine achishandisa ndege dzemhando yemadhroni nezvombo zvikuru uye vanhu vanomwe vanonzi vafa, vamwe vakakuvara. Izvi zviri kutevera mashoko eRussia ekuti Ukraine yakarwisa makamba ayo emauto. Ukraine inonzi kubva mumazuva adarika yave kubhomba makamba emauto muRussia ichishandisa madhroni. America inoti haikurudzire kana kupa rubatsiro kuUkraine kuti irwise nzvimbo dziri muRussia. Asi iri kushora Russia nekubhomba magwenya emagetsi nekunocheneswa mvura yekunwa muUkraine, ichiti zvinokanganisa vanhu vasinei nehondo iyi. Mushure mekunge vanhu vatanga kuratidzira zvakasimba mumatunhu akawanda muChina nekuda kwemitemo yakaoma yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19, nyika iyi yave kunyevenutsa mimwe mitemo. Vanhu vasiri kunyanya kurwara vave kutenderwa kugara kumba uye vashanyi kunyika iyi havachamanikidzwe kuvhenekwa chirwere ichi. China yaive nechirongwa chekuti pasave nemunhu kana mumwe chete zvake anobatwa nechirwere ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tine hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo chiri muWashington DC, Solomon Mahlatini, uye ari kuronga kuratidza basa rake raanoita pamabiko achaitwa musi wa16 zvita paAfrica World Art Gallery iri makare muno muWashington DC. Mahlatini uyo akauya muno muAmerica muna 2011 achiuya kuchikoro achangobva kupedza zvidzidzo zvedigirii rake repiri reBachelor of Arts paEast Central University mudunhu reOklahoma. Mahlatini awanawo mibayiro yakawanda kuburikidza nebasa rake rekupenda mifananidzo iri uye atenderawo nenyika yeAmerica achiratidza basa rake munzvimbo dzakasiyana-siyana. Tatanga nekumubvunza kuti Solomon Mahlatini ndiani?
Ndakabarirwa kuZimbabwe muguta reHarare. Ndakazokurirawo zvekare kuKwekwe. Pari zvino ndinogara kuno kuAmerica, ndinobata basa rekupenda ndinonzi multidisciplinary visual artist. Umu ndinenge ndichiita masculpture zvokupenda izvozvi nezvimwe zvinobatanidzira nawo neart yavanoti visual arts.
Mungatsanangura kuti iye munhu anonzi visual artist ndezvipi zvaanenge achiita?
Basa revisual arts rinosanganisirawo zvakawanda. Pane rekupenda serandinobata iroro, kune yavanoti printmaking, kune sculpture isingori yezvivezwa chete, unotoshandisa metal, glass, zvichisanganisirawo newood. And ndinoitawo futi graphic design nepamps, uye ndinoitawo zvemafirimu. So ndo visual arts yazvona iyoyo.
Tinonzwa kuti mune mabiko musi wa16 December unove mwedzi uno ekushambadza zvamuri kuita. Mungatudza pamusoro pemabiko aya?
Hongu, tine mabiko musi wa16 December ari kuitwa kugallery inonzwi Africa World Art Gallery iri mu Washington DC padhuze nepaAdams Morgan. Mabiko acho anenge achitanga na5 dzemanheru achiperawo na9 dzemanheru. Hatenge tichingoonawo kuti nekusara kwevanhu zvimwe tingangopfuurikidza mbichana 9 idzodzi. Asi ariko musi wa16 December kuAfrica World Art Gallery from 5 PM zvichiendawo mberi ku9 PM.
Iro basa renyu riri kutambirwa sei?
Aiwa, ndinotenda Mwari nevadzimu kuti basa rangu riri kutambirwa zvakanakisisa streke muno vamuAmerica. Zvimwe pangwe kuti vanenge vasati vamboonawo zvinhu zvandinge chipenda, nokuti basa rangu kazhinji ndinoreferensa ndichishandisawo mifananidzo yevanhu vekumba nenzvimbo dzekumba kuZimbabwe. Saka vamwe vanenge vasati vane exposure kwazviri, so I'm sure zvinenge zvichivanakidzawo mukuona basa rangu imomo. So basa riri kutambirwa zvakanakisisa zvikurusa, uye ndinosenza nemagalari nemamuseum, uye ndina manaja wandinoshanda naye tichifamba state to state ndichiratidzawo basa rangu irori rekupenda. Pare zvino ndakasaina kune imwe galari, tine contract neimwe galari kwandee ndichiratidzawo basa rangu ikoko. Ndakatosaina tikati vhiki rapfuura iro. Ndiri kufara zvikuru sana kushanda navo, tichiona kuti tichashanda sei zvakanaka tese.
Makatanga sei zvekupenda izvi?
Ndingati ndakatanga ndichionawo amai vangu ndichikura. Mai vangu vanoitawo visual arts, asi havana kuzoenda kuchikoro for visual arts, vanoita accounting. Asi vaigona kudrowa, vane hanzvadzi dzavo futi dzinogona kudrowa futi nekupenda. So ndaingoonawo vachiita mukukura imomo. Ndakazotangawo ndakuprimary mugrade 5 takaita auction kuchikoro chandaidzidza Goldridge Primary kuKwekwe. Mapainting angu akafarirwa zvikuru, akatengwa. Vabereki vangu ndopo vakatoti mwana anenge ane chipo chekupenda. Asi semaziro enyu, vanhu vazhinji havafunga kuti basa rechi rekupenda rine mari. Saka ndakangonzi ndiite imwe course pamusoro pebasa iroro randachita rekupenda. Mushure meizvozvo ndichinge ndazoyewa kuAmerica, ndomba tikati ndanga ndakukwanisawo kutingachi mamaterials anodiwa pakubata basa rangu nekuonawo vamwe mashandiro avanenge vachiita. And muna 2016 ndopandakazorovera musoro padombo ndakati you know what, ndikandidzokere ndinoita degree rangu muart. So ndakazoenda ndakadzidza kuchikoro chinonzi East Central University chiriko kuOklahoma uku. Ndakaita degree rangu mustudio art, vanoiti Bachelorate of Fine Arts in studio art, and the focus yangu inini yanga iri painting.
Uyo anga ari Solomon Mahlatini, chizvarwa cheZimbabwe chinoita zvekupenda mifananidzo, chiri muno muWashington DC neStudio 7. Munhau dzemitambo tichitarisa zviri kubuda kuQatar. Mhemberero iri kuenderera mberi muAfrica nemhiri kwemakungwa zvichitevera kupinda kweMorocco mukota fainari ye-2022 World Cup. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Morocco yasimudza mhemberero inovhundutsa muAfrica nepasi rese mushure mekupunzira pasi gomo reSpain nemapenalty mumutambo weround of 16 we-2022 World Cup kuQatar. Kufara kwaisa vemuZimbabwe chete asi kuMorocco kwacho uye kuSpain kune zvizvarwa zvenyika iyi zvinogara ikoko. Zvikwata zviviri izvi zvaive zvapedza zviri mangange 0-0 munguva yakatarwa uye zvemaminutes makumi matatu akawedzerwa. Morocco ndokunwisa mapenalty ayo matatu ekutanga mushure mekunge Spain yatadza kukanda ayo. Mukoita izvi, Morocco yawana tikiti reupinda mukota final World Cup umo iri kusangana nePortugal nemugovera na 5 PM mushure mekunge Portugal yakarakasha Switzerland 6-1. MaAtlas Lions aita chikwata chechina muAfrica kusvika mukota final World Cup achitevera Cameroon muna 1990, Senegal muna 2002 neGhana muna 2010. Asi zvikwata zvese izvi zvaitungamirwa nevarairidzi vekunze. Murairidzi wechikwata cheMorocco, Walid Radragao, apinda munhoroondo yekuve murairidzi wekutanga kubva muAfrica akakwanisa kusvika kumakota fainari emutambo weWorld Cup. Mutsigiri wenhabvu vaPrince Mandunda vanoti mushure mekukundikana kweCameroon, Ghana, Tunisia neSenegal vari kutarisira kuti Morocco icharamba ichivafadza.
Morocco itimu yedire muno muAfrica kutarisa kuti ndokufanira kuenda kumberi kuti maAfricans tikwanise kufara nokuti dzimwe timu dzakawanda dzakaenda kumusha but iyo ndoyasaya ndoyataa kuvimba naye kuti ndikwanisa kutifadza isusu semuAfricans.
Morocco iyo yakaenda kuWorld Cup katanhatu muna 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 na 2022 iri kutarisira kuve chikwata chekutanga muAfrica kusvika musemifainari yemakundano makuru aya. Mumwe mutsigiri wenhabvu vaJoffrey Katera vanoti vari kufamba neMorocco kusvika yatora mukombe weWorld Cup wacho.
Hai ndafara nekuti Morocco yedu yahwina isusu. Hapana World Cup tambotemboyewo kuti kuno kuAfrica isu tati vese vari kutadza kuitora but Morocco this time ndiyo chatitora.
Muongorori wemutambo wenhabvu vakuda kwashe Mangwiro vanoti vagutsikana nematambiro eMorocco zvekuti hazvivashamise ikatora mukombe uyu. Morocco haisati yarohwa mumitambo yeWorld Cup mishanu yapfuura uyezve haisati yanwiswa kana chibodzwa chimwe chete pamitambo minomwe yavachangotamba yakateverana. Makota fainari ari kutanga nemusi wechishanu pamutambo pakati peBrazil neCroatia kwozouya Netherlands neArgentina. Nemugovera kuchange kune Morocco nePortugal kwozouya England neFrance. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM nhasi tine hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika nezviri kubuda kumakwikwi eFIFA World Cup Qatar 2022. Kumakwikwi aya, Morocco inova chikwata chete chemuAfrica chasara yakashura mare nekurova Spain ichibva yapinda makota fainari. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Nengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzinoti hadzisi kuzodzosera mari iri kunzi ndeyezvikwerete kubva kuhurumende kunyange vakawanda munyika vari kushora danho iri. Hurumende yoendeswa kudare nevashandi vayo ichipomerwa mhosva yekusada kutevedzera mutemo panhaurirano dzemari inotambiriswa vashandi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndikusemina Gaino Gumede Saidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Jonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 7 kaMpalakazi 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje
sinahlalela bophansi science caucus basichasethe imali yasiphiwa ngizana. Imali yavela ku supplementary budget. Number 2, imali le sithethe as a private loan. Aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing. Asahlale emahotele. Number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Amalunga edale lephalamende ebandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change athi emukela inkulungwane ezingamachumi amane amadola kwele Melika $40,000 eyavela kuhulumende hathi njengesifumbathiso kodwa njengesikwelede abazasibisela.
Kuba bese kusiba khona abantu ababhadala amastendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amastendi imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amastendi lawa.
Lamhlanje izakhamizi zakobulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Abasekeli bebandla lama-Democrats esigabeni se-Georgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock owebandla leli kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla eliphikisayo le Citizens Coalition for Change CCC selize lavuma ukuba amalunga alo edale lephalamende emukele izikwelede zamadola zinkulungwane ezingamachumi amane akwele Melika $40,000 kodwa abisele lezo mali. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bekhuluma emhlanganweni lentathe lezindaba amalunga edale lephalamende awe CCC bathi loba nje uZulu ebasola ngokwamukela imali kumele azwisise ukuba baphila nzima njalo imali ayiveli kuZANU-PF kodwa ngeyokuthi basizakale. Umsekeli womkhokheli wamalunga edale lephalamende awe-CCC unkosikazi Sichelisile Mahlangu uthi bathatha imali njengesikwelede esithi bazayibhadala.
Okwenzakalayo ukuthi yebo siyabavumela ama-citizens nxa isithi imali wangomela ngasiyithathe njengama MPs kodwa ke ukuthi abakwazi ukuthi imali yangkhona iyavelela ngapi. Okusenza sivumelana ukuthi asizange sisabatshela ama citizens ukuthi sihlala endaweni ezinjani lesihlangana lakho njengama MPs ngoba u MP simkhangelele ukuthi abe ngumuntu othi lalapha hamba khona abantu bamhloniphe uMP wabo ngoba yibo babe bemfakile. Ukumfaka kwabo babe bemfake ngokuthi bayamhlonipha njalo bayamthanda njalo bayamtrust. But esihlangana lakho nxa sifika ngapha abakwazi.
Uqhubeka esithi kunenge abakhala ngakho edayile eParliamente ngoba besebenzisa imali zabo okwenza bagcine sebephila nzima. Umsekeli wesikhulumeli seCCC umnomzana Gift Osalo Siziba uthi njengebandla bazalandela wonke amalunga abo ePhalamende ukuze babhadale imali ngemva kweminyaka emihlanu.
Indaba ebesikhuluma namhlanje kubana ke si clarify ama members of parliament yetu kubana bangena njani ku loan process yama 40,000 ngoba njengathi asikhulumile umongameli kunti tina so sign sa ita compromise kundaba ze integrity ukubana imali sisetshenziswa nje iko sina sihlalela bo phansi sayenze ikoka sibasichasethe imali yasiphiwa ngizana imali yavela ku supplementary budget. Number 2 imali le sithethe as a private loan aso mali imali ofanele sibhadale isiya ku housing asahlale emahoteli. Number 3 sivumelele ukuba nxa uthethe imali fanele ubhadale esithi pay back the money.
Umeli wenkulumane edayile parliamente umnumzana kucacaphulu uthi njengebandla bazaqhubeka beqongosela uhulumende ukuba bathole indawo zokusebenzela ezicintini zabo lokuba babe lezisebenzi ezabancedisa umsebenzi.
MP nxa kuthiwa uzaba ngu-MP amele abantu ngokugcweleyo. Zikhona izinto kumele abe nazo. Number 1 nxa eseHarare la kumele abe le-ofisi, abe nomuntu osebenza e-ofisini oyabe ebhala ama-report akhe esezani ecollecta ama-act of parliament lawane wafaka lapha. Esisho ukuthi ona ngu-MP lokuzenu i-agenda yanamhlanje nansi. I-act of parliament ekhona nansi, amendment esibuyile, asihlale phansi sikulungise. Singahlala bese ngimtshela ukuthi kulungise kanje. Kusuke lapho ngihambe ngiye koBulawayo. KoBulawayo kumele ngibe le-ofisi. Kathesi mina i-ofisi ngilayo, ngiyirentile khona le furniture yami, ngazithekela ngazifakela.
Kodwa umnumzana Witness Dube owebandla le-MDCT uthi abameli be-CCC kabakhulume iqiniso esithi kusobala ukuba lokhu abakutshoyo lokwakhulunywa umkhokheli wabo akuhambelani.
Akumelanga ukuthi kube yindlela eyokuthi babe sebezidlela nje babe sebegoqa izandla. Simangaliswa-ke yilaba abanye bethu abebandla esikilabo abaphikisayo abe-CCC.
Khulu edale lephalamende umnumzana Kenneth Chokuda walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi ukuphiwa kwabameli bedale lephalamende imali akulani lozulu ngoba zimali zomsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lamhlanje izakhamizi zakoBulawayo bezithe gwaqa emhlanganweni oqoqwe ngabogatsha lwezomnotho wokucubungula uhlelo lukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe olwe-National Development Strategy. Lolu hlelo lwaqala ngoZibandlela ka-2021 lukhangelelwe ukugqitshwa ngompalakazi ngomnyaka ka-2025. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Iningi labakade besemhlanganweni lo bathi bakhathazekile ngokumamanzonzo komnotho welizwe ngoba ilizwe lilezikwelede lamanye amazwe ezedlula amabhiliyoni alitshumi lane amadola eMelika, i-14.2 US billion. Ekhuluma lezakhamizi eBulawayo Large City Hall, umsekeli kamphathintambo wezomnotho welizwe, umnumzana Clemens Chitau, uthi ubezohlola ukuba uhlelo lokuthuthukisa isizwe luqhubeka njani koBulawayo.
We are looking at the 14 priority areas and for each priority areas we've got specific objectives and deliver.
Oqakathekileyo ukuthi sizokuzwa ukuthi abantu bathini mayelana layo, bayizwisise, baphendule, siphendule imibuzo abalayo. Njalo sikhuluma la ngokuthi uhulumende ule njongo yokuthi i-NDS 1 ithuthukise abantu kusafika ku-Vision 20.
Umphathintambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube ongenela umhlangano uthi ukhathazekile ngokuhamba kwamandla kagetsi lokwebiwa kwemichina yamandla kagetsi okuzaphazamisa intuthuko koBulawayo.
Abantu baswele amanzi, abantu bayona phandle la bathatha, you know, ama-transformer khona kuthiwa ayadura, angilafika khona kuthiwa ayadura, but nxa yafakwa namhla kusasivuke ivandalayiziwe, ubiso lokuyothengwa kusasa kuvuke kuvandalayiziwe, kubulala inotho yelizwe layo. Ibhajethi yangkhona iyabivelela ngaphi nxa siyabethu lokho abantu bezithathela umuntu eyedwa esiyakudla edinga ukuthi edle, abaningi beswela amanzi.
Abesifazana abakubhizimusi lezokwemba okubikwa bathengisa igolide elilesilinganiso esiphezulu kwamachumi ayisithupha ekhulwini. I-65% bathi uhulumende kahleleke ekusebenzeni ngokuthenga lokuhlawulisa imithelo yabembi ngaphansi kwendlu eyodwa. Kubikwa uSibonile Ngwenya.
Then the other thing, they see a proposal yokuthi when we saw igolide lethe fidelity lapha, ama charges and costs of ama certificates kuhle kukhitshwe khona phana. Then ifidelity bisisiba yiyo edispersayo to the relevant ministries and authorities, because the process yangona is really cumbersome. Nxa sihambe mines office lapha uyasuswa uye ku fourth floor, uye ku fifth floor, from one office to another, usukela phana uye ema, you know, it's just too much for us women. So sifuna ukuthi sibe le, at least kube le one stop shop lapho kuzayenzwa khona, preferably efidelity, because when I go and sell igolide, that's the time I have money. Ngaphuma lapha nansela imali yangkhona.
Osakhulayo wakobulawayo ongenela umhlangano uNqobizitha Zitha uchaze ukuba imali ye-devolution fund kumele incedise izakhamizi ezehluleka ukuhlawulela izitendi zokwakha kukhansili.
Kwathi kubhadala amasitendi, bathi kube sekusiba khona abantu ababhadala amasitendi ngesikhathi laphana kutshintshwa imali. Then abantu bathi sebebhadalile amasitendi, imali yatshintshwa kuba 1:1, 1:15. Then bangafenelisi ukuthi khona abasevisayo basevise amasitendi lawana.
Uhulumende uthi wenza konke okusemandleni akhe ukuthi kungabi ngitsho lo yedwa osalela emuva kuntuthuko ezweni jikelele. Uthi kusiyafika umnyaka ka-2030 kungasela muntu oswelayo ezweni, kodwa izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokuthi uhulumende uyababandlulula kukho konke ezweni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasekeli bebandla lama Democrats esigabeni seGeorgia khonapha eMelika bajabule okwamagama ngokunqoba okwenze umnumzana Raphael Warnock oyebandla lelo kukhetho lokudinga usenator ozamela leso sigaba olwenziwe izolo. UWarnock unqobe umnumzana Herschel Walker oyebandla lama Republicans ngenyanga edluleyo ekalwezi. Ababili laba baphume kungutshiki lobhanqa kukhetho lwama midterms. Ngakho ke umthetho waseMelika wezokhetho uthi nxa impumela yokhetho ikhipha isilinganiso samavoti esiseduzane laduzane kumele luphindwe, abakubiza ngokuthi yi-runoff. UWarnock unqobe Walker ngesilinganiso esiphezu kwamachumi amahlanu lanye ekhulwini, 51.4%, kwathi uWalker yena uthole isilinganiso sokungamachumi amane lasitshiyangalombili ekhulwini, 48.6%. Sixoxe lomnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe ohlala eTexas kwele Melika ngokhetho lolu.
Kwenzakele sibili njengokukhangelela lokho esikukhangelela. Angizange ngimangale kakhulu, bengingelaqiniso ukuthi kuzaphuma impumela enjani. Kodwa-ke bekungathi konke nje kuhamba kuqonde kuyo Raphael ukuthi uzabuyela laphana esikhundleni lesiyana.
Kungani usitsho njalo?
Wayekhokhela ngemhlomi ngitsho ngokhetho olukhulu olwakuqala. Yikho-ke la lokusuka kwama-Republicans ezesuka laphana ngemva kokudliwa kuka-Dr. Oz ePennsylvania kwabonakala ukuthi hhayi sebewile, bawile abaselamdlandlalwana kade belawo ngaphambili ukukhangele ukuthi bazathatha izindlu zombi, i-House of Representatives le-Senate.
Bevele bekwenzelani khonoko kwama-runoffs nxa kuyikuthi omunye wayevele ephambili? Akusichasise.
Angithi kungathi kungiphonguba ngumthetho weGeorgia kuphela abawufakayo. Angithi iGeorgia ihlale i-Republican for many years, so iziyaguquka khathesi ekusebenzeni kukankazana low stage. Yikho-ke imbona bebevele belongumthethwanyana kwabo khonokho kokuthi nxa umuntu engatholanga amavoti afika 50% yabantu laba abavotileyo, lanxa uyakhokhela lo engakhokheli kufanele kubuyelwe futhi kuye kuncintiswa.
Umthetho wona lo ungaba ngumthetho wokuthi ube ngumgoqo ngoba nxa abantu behambile bayavota bese kuthiwa buyela nini futhi ngemva kwenyanga ezimbili asimgoqo inona lo
uyiwo sibili ngike ngezwa nje bengathi bakhuluma ngawo ngathi bayasolasolana bayawusola ngingazi ukuthi bazawuphuma lani aluba ngabe uwinile uWalker bebengakoze bawukhuphe kodwa khathesi ngibona ngathi bazamela bake bawukhangele bake beme kanane ngoba ubongubongo okunye lapho kwinto okungazwakaliwe
uWalker abantu bebesithi ungani uyisidumunga ngumuntu omnyama nje othethwe wafakwa nje khonapho ngamaRepublic kenzi besithi kumbe abantu abamnyama bazapho ngokuyavota ngoba umuntu onsundu kambe yikho kubadlisileyo yini ukufaka umuntu onjengowoka
lokhana lapho kusuke kwangathi uyabadina kakhulu ngoba layo undoda wangikhona engxenye yokungathi bekungathi kuyamangalisa engxenye ngabe bafaka mina kulokuthi bafake yena ngokwenza kwenza ngco
sokuyiwa ngapi uManqoba uWarnock usezahlala okweminyaka emingaki esesihlala lweniso neso
wena ke ubeqedisile ithemu azawine laphayana ngiyabona kuba ngumnyaka ngumnyaka emibili khathezi usengena ukungena ke ngoba i-elections zizawo bezikhona khathezi zikasen ezesenate kusho ukuthi usezahamba i-city yethu kodwa ke uza ukuthi phakathi laphakathi laphana phinde abuyele ancintise kungakapheli i-city yethu
impumela yakhona ama-Republicans wona ayemukele njani
ama-Republicans asathula afanana nje lenja yami le anefaka umsila ngaphansi kwemlenze athula sibili kwathi tu ngoba kade siwakhangela ukuthi azathini abazazange bakomente bathule bahle baswaba basobele
abanye basola uTrump ukuthi kungenxa yakhe ukubana ama-Republicans elokhu enqotshwa ikakhulu kulawo ama-states izigaba zonezi lapho sibili ababethembile ukuthi bazanqoba khona
liqiniso liqiniso sibili lonelo ngoba angithi uTrump ubeyinduna laphana ngesikhathi khona befaka bona uWalker la ubeyinduna ezikhethe ukuthi ozamncintisa lapha ngulo ozancintisa abangulo ngoba efuna abantu abahambelana laye abakhuluma ulimi lwakhe abalandela yena kuphela.
Mnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esixoxelaye eseTexas khonapha kwele Melika. Umkhokheli wenhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe uMnumzana Tafadzwa Chikumbu useWashington DC elanda umhlangano lapho kudingwa khona amaqhinga okulwisana lenkohlakalo esibhahile kwele Zimbabwe. UChikumbu utshele iStudio 7 ethi lumhlangano waqoqwa nguhulumende wele Melika ebambane lenhlanganiso ye-Transparency International. Ubuye wathi kulamalunga aphuma emazweni alikhulu lamachumi amabili lane 124 anxusiweyo ukuzophatheka kulumhlangano. Lawa malunga agoqela inhlanganiso ezizimeleyo kanye lenhlanganiso zikahulumende zamazwe achiyeneyo. Inhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyabunjwa nguhulumende ngenjongo yokulwisa inkohlakalo layo iphatheka kulumhlangano osungulwe izolo ukhangelelwe ugqitshwa ngolwesihlanu. UChikumbu uthe kuningi okumele kulungiswe elizweni leZimbabwe ukubona ukuthi inkohlakalo kayiqhubeki imemetheka. Njalo lapho uZulu abona kule nkohlakalo khona engatsheni zikahulumende angesabi ukuyamangala. Uphethe ngokuthi okwamanje akukabi le mithetho eqinileyo evikela labo ababika inkohlakalo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane, abedale elahlulela icala eletheswa inkampani yowakaba ngumongameli wele Melika uDonald Trump lokugqila ekubhadaleni imithelo ye-tax kuhulumende. Bamfumene lecala ngoba wayevale ngokuthengela abaqondisi balenkampani izindlu lezimoda. Inhlanganiso ye-Trump Organization ibhekane lokuhlawuliswa imali edlula isigidi lengxenye yamadola $1.6 million e-fine. esigabeni sabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Namhla uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lomnumzana Mondli Mabhayisa osehlala lokusebenza kweleBhilithane.
Indoda nje evela eKhezi, yazalelwa eKhezi, ngakhulela koBulawayo, and then nje ngomumo welizwe sagcina sesilapha eNdlane.
Singathi wabuya nini khona ngapho ke eBhilithane?
Lapha ngabuya ngo-2001 sesigugele khona ngapho.
Ye, kunjani khona ngapho usebenza msebenzi bani njalo kuyasebenzeka yini?
Hayi, kuyasebenzeka nje, kodwa ke kuyasetshenzwa lapha, kufuna indoda elivila. Hayi, mina ke ngikhona apha kweze health. Ngiwunesi, I've been a nurse for over 10 years now.
Singathi sulesikhathi sibilufikile khonapho. Nxa ukuthi ukhumbula ekhaya, ubona ngazani ke kuyasebenzeka yini nxa usuqhathanisa lokho kubhekane lakho ekhaya nxa ungunesi ngaleso sikhathi?
Kuyasebenzeka lapha, kodwa ke ekhaya ngenxa yomumo wakhona kungaba nzima. I mean, siyafisa sonke ukubuyela ekhaya because inkaba zethu zikhona and home is always home. Kodwa ke kwakhathesi ukuthi umuntu alale engalambanga, sizabe zincincingi zakhonapho.
Ye, sizwa kuthiwa ke nxa lisebenza umsebenzi onje kuyangena sibili lihola ngengwani, he? Kunjalo?
Hayi, ilokhu zeni. Into le iyahlupha, akunaza kuhola ngengwani lapha. The cost of living inzima, into ziyadura la. Ingena ngapha iphuma ngayo. So, hayi, ayikho le. Kuyasetshenzwa lapha, nxa ufuna ukugula kumele ubone ukuthi ubopha ziqini njalo kumele uzewenza, akula sikhathi sokudlala.
Ye, singathi ke nxa usukhangela sibili ungatshela abantu uthini ngomsebenzi wakho, uyawuthakazelela kumbe kunjani, unzima kanganani nezinto ezinjalo, kusitshele khonapho.
Umsebenzi orayi ngiyawukholisa. Mina ngu-mental health, so singathi every day is different. Kodwa ama-challenges akhona maningi njengoba abantu bekwazi ukuthi siselizweni elingayisilo lethu. Kwesinye isikhathi uba njululo luba khona, kodwa-ke kumele uzimisele ubone ukuthi uyazinakekela, ngoba anything uyaba senkathazweni la. Njengoba nisitsho ukuthi nje uyaba uselizweni elingayisilo lakho, so kumele ubone ukuthi yonke into uyenza ngendlela eqondileyo, njalo uhlale unobuntu. Abantu bakithi, abantu abamnyama abaningi balobuntu, kuyasiza kakhulu nxa usebenze emsebenzini enjengaleyi, because kumele uhlale ule empathy liyana.
Ye, abaningi bathi nxa usebenza kanje kumele ukhumbule ekhaya. Kuzima kanganani ukukhumbula ekhaya sibili ukuthumeza okuthumelayo into ezinjalo?
Ingxaki esisuka sibe layo yikuthi abantu abasekhaya ezikhathini eziningi ama-expectations abo asuka abe makhulu. For example, umuntu nxa engakufonele ethi akumfakele okuyi-£50, yazi okuyi-£50 kwakhona kunzima njalo ukutholakala. Kusuka kwesinye isikhathi kukwehlisa umoya. Isifiso sokusiza abantu silaso sibili, nxa kukhona siyasiza. Siyasiza here and there. Kodwa-ke imali yakho ninzima ukutholakala na.
Ye, phosela ukugcina amabhayisa.
Siyajabula kakhulu ukuba ehlelweni lwenu. Lathi sinje nxa sivele sikudiaspora, so kwezinye isikhathi kusikhumbuza ekhaya, ukuxhumana labantu bakithi into enhle kakhulu, kusenza sijabule kakhulu. Ngamafitshane nje ngiyabonga i-opportunity yena leyi, and sengathi kungakhula abantu balalele, baqoqe, thuthukisane, sakhane ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Mondli Mabhayisa odabuka eZimbabwe osehlala lokusebenza kweleBhilithane, besixoxa laye eseNewcastle upon Tyne.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khonale kwele Qatar. Sizalethulela impumela yale midlalo suku ngosuku, lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo we VOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo ye FIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar sisonke.
Imidlalo yenguqu yenkezo yomhlaba yalonyaka eWorld Cup 2022 eqhutshelwa kwele Qatar iyaphambili imangalisa abantu abaningi ngendlela amaqembu amakhulu kwezenguqu anqotshwe ngawo ngamazwe amancane kumidlalo le. Impumela yemidlalo isenze ababhejayo abaningi ukulahlekelwa zimali lempahla. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Iqembu leMorocco ligenqule eLespain 3-0 ngemva kokutshaya imbekwa ama-penalty shootouts. Kukanti eLespain likhuthe imbekwa yonke. URonald Mabena uthabe umanzi ngokunqoba kweMorocco.
Hayi, izolo mina lakhathesi ngolimi lwabafana lolo lwesikhiwa, I'm still on cloud 9. Thumbs up Morocco, go Morocco, go. Bangichaze kakhulu abafana beMorocco. Ekakhulu oziyethi laphana. Enje ngingalibali futhi yena ugoalkeeper weMorocco usithabise kakhulu ngokusevela obasket ama-penalty laphana. A veteran football, in history of world football.
Imidlalo le isijabulisa labesifazana. Omunye wabo nguAgnes Phiri.
Mini bora ngiyayibukela ngiyayithanda okuzwayo, kodwa ngihamba lesitimela esihamba ewinileyo iye ngisupportayo. Angikhethi team, abone njengayizolo ngithabe kakhulu. Spain sidliwa iMorocco.
Abanye mama bakhona yena bebhawu?
Yebo, babekhona sibili banenge. Ngathi amagesi thina phela lezi nsuku ayahamba ecima. Sho ngale babelayitha ama-generator, siyabe siyabukela khona ngale.
Ebhawu?
Yeye, mina vele ngithengisa khona ngale. Sho abanye babebuya sebebuya kimi nje sisho bukela la mina ngithengise ngikuthengisa.
La bezombusazwe sebethona kumabona kude bebukele imidlalo le. Umnumzana Albert Mhlangayo inkokeli kubandlale Triple C.
Kodwa bekunzima ukuthi i-team ingakadlali ukuthi sibili ubhede uthi ukuthi leza wena yipi. Ngoba ibhola kuyakufanela abanye abaye bebe bebheja lithi libukele njalo lithole imali ngalo ngoba into yemali. Kodwa hayi kakubanga njalo, ububona nje ngokugcina. Into futhi enginanzeleleyo i-technology iyanceda ye, kodwa hayi kulamanye ama-goals sibili ade ngiwabona uze kuthiwe enye ihafu yebhola ingapha, enye ihafu yangapha uze kuthiwe hayi kayingenanga.
Impumela yemidlalo le ilahlisa abaningi abathandayo ukubhejela inguqu. Umnumzana Alaska Moyo uthengise umabona kude yakhe i-TV kanye le-fridge ebhejela ibhola wadliwa.
Hayi, ibhola limbulele buti, asispecially World Cup enale. Angaqala ngabheja ngawina, ngalandela ngawina. Okwesitree bangitshaya imali yonke yaphela mna. Mana njengisa ifriji le-plasma ngirikave imali yami ebhoreni. Abambasa putha singasala ngela lutho. Angiyakhala. Le bhora lami kwasalibukeli, selibukele ebhawa, lisela TV. Ifriji alisela manzi okunatha eqanjayo.
Ubangani Sibanda laye uthengise imota yakhe ebhetshela ibhora wabamba phansi.
Ngiyazama ukuthi ngibhejabheje lapha maybe ngathola-thola ngoba ngigcina ngithengisa imoto yami ithazi.
Kukuthengisa kwami le imoto vele ngangizitshethi ufuna uku-upgrade. Ngaze ngithengisile sengihugeka nje ukuyisoka bhethi ngisithi hayi mana ngizama ukuthi ngingezelele lokho yimali. Hhayi, amathimu kwanijayelela phansi. Wena bemfakile impela amanye kuthi iBrazil laphana against iCameroon. LeSpain against lokuzini. LeJapan. Ah, zangikhipha, zangijayelela phansi, hayi.
Isigaba sesithathu salimdlalo wama-quarterfinals aqala ngolwesihlanu lapho iCroatia izinqikelana leBrazil, iNetherlands leArgentina. Ngomgqibelo iMorocco ihlangana lePortugal, bese kusithi iNgilandi inqikelane leFrance. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ku-Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela injabulo evezwa ngabantu ngokuphumelela kweqembu leMorocco ngokudlulela kusigaba sama-quarterfinals kumncintiswano wamazwe omhlaba owe-World Cup oqhutshelwa kule Qatar. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu oluvalelisayo. Yimi uGaino Gumede Saidi ngisithi asidibaneni njalo kusasa ekuseni ngo-6:30. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.